Mataarifa akaiswa navadhona Trump kunyika yeChina, nyika yeMexico nenyika yeCanada achaita kuti upenyu hwamaAmerican hunge huchiti womei bijana, tichiona isu kuti Canada yakaisavo yakatsivavo matarifu iwayo uku China nasi tamuka ichinzi yakaisa zvekare matarifu iwayo asi ichisimbisisa kuti ngakuve nokutaurirana pakati penyika yeAmerica nenyika yeChina pamusoro penyaya dzoufumi, nokuti zvinovhiringa mafambiro oufumi zvichiomesera zvekare vagari vomunyika dzose dzingava dzeChina kana kuti yeMexico neyeCanada. Nokuti tikatarisa nyika nhatu idzi dzaisirwa matarifs navaTrump, ndidzo nyika dzatinotengeserana nadzo zvakawandisa kudarika nyika dzose pasi rino.
Mushure memitero yakatemerwa nyika dzakadai seChina, muri kuona upfumi hweAmerica hwakamira sei uyezve hwepasi rose?
Zvinovhiringa upfumi hwenyika vanhu vachinge vachiruza mari. Tikatarisa isu nezuro chaiko kwakakurumbira nyaya yamatarifu iwaya, vanoongorora nezvemisika yemari kumastock exchange uko mastocks akadona, pensheni dzavanhu dzaana 401k dziya navamwe vanotenga nokutengeserana mari kuwall street uko vakaruza mari yakawanda. Zvinozoita kuti vamabhizimusi kana varuza mari dzakawanda ikokoko vanozodzitsiva mari idzodzo nokudhurisa zvunhu mumabhizimusi avo.
Semaonero enyu, panofanira kuitwa sei zvinhu zvamira zvakadai?
Zvese izvi kupera kwazvo zvinopera nokungotaurirana chete, nokuti hazvina wezvinenge zvakanatsokuzonakira kuita hondo yemitemo yokukwidza mitero yokutengeserana pakati penyika dzagara dzichitengeserana kwamakore akawanda. Dzino hukama hushamwari nohusahwira panyaya dzoufumi, hadzifaniri kungomuka mangwana umwe president akuti ndava kuisa mitemo yakati inoita kuti zvinhu zvidhure kutengwa kunyika kwenyu, nokuti izvozvo zvinozoputsa hukama hushamwari nohusahwira hwoufumi hwenyika kunenge huripo. Zvekare kana tikatarisa isu vanoongorora nezveufumi hwenyika, tinoona kuti ufumi hweAmerica hukavhiringwa, ufumi hwepasi rose yatinoti global economy inobva yavhiringwawo zvekare.